mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechina 7 ndira 2021 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Hwande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave mazana mana ane makumi matatu nemumwe 431. South Africa inokurudzirwa kutambira kuti muZimbabwe mune dambudziko. Umwe munhu anopfurwa akafa mukuratidzira kwevatsigiri vava Donald Trump muWashington DC. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave mazana mana ane makumi matatu nemumwe 431 zvichitevera kufa nezuro kwevanhu gumi nevatatu 31. Vanhu vatanhatu vakafa kuManicaland, vatatu vakafa kuMashonaland West. Dunhu reMatabeleland North rakarasikirwa nevanhu vaviri uye vanhu vaviri vakafa kuMashonaland East nekuMashonaland Central. Nezuro vanhu mazana matanhatu ane gumi 610 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe uye vose vakatapurirwa chirwere ichi muZimbabwe. Zana nemakumi matanhatu nevashanu 165 vevanhu ava ndeve muHarare. Mudunhu reHarare ndimo mune vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita zana rine makumi manomwe nevana 174. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu zana nevatanhatu 106 vafa nechirwere ichi ichiteverwa neManicaland ine vanhu mazana mashanu ane makumi mashanu 55 vakafa. Manicaland ichiteverwawo neMashonaland West ine vanhu makumi maviri 20 vakafa nechirwere ichi. Vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave zviuru gumi nezvinomwe zvine mazana masere nevana 17,804. Vapora munyika vachiita zviuru gumi nechimwe chine mazana mapfumbamwe ane makumi matanhatu nevatanhatu 11,966. Sachigaro vesangano rinomirira zvizvarwa zvemuAfrica zviri muSouth Africa, Dr. Vusimuzi Sivanda, vanoti hurumende yeSouth Africa inofanirwa kutambira kuti muZimbabwe mune dambudziko kana ichida kuti dambudziko rekupinda kwezvizvarwa zveZimbabwe munyika iyi rigadziriswe. Izvi zvinotevera kuungana kwezviuru nezviuru zvevanhu nedzimotikari pamuganhu weZimbabwe neSouth Africa weBridge zvichiedza kupinda muSouth Africa asi zvichikundikana. Dzimwe nyanzi dzezveutano dzinotiwo kuungana kwevanhu pamuganhu uyu ratova rimwe dambudziko sezvo chirwere cheCOVID-19 chiri kukwanisa kuparadzirwa zvakasimba. Dr. Sivanda vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti vanhu vari kuda kupinda muSouth Africa havasi vari kuenda kumabasa chete asi kuti vamwe vavo vari kuenda kunyika iyi kunotsvaga zvipatara sezvo zvemuZimbabwe zvazadzwa ne varwere veCOVID-19.
Chokwadi ndechekuti vanhu vakazara, vakazarisa kubhodha yekuZimbabwe, vanosvika votadza kubatsirwa, vamwe nenyaya yekuti bhodha rinenge ravharwa, nekuti mabhodha maviri rekuSouth Africa nerekuZimbabwe ese anovharwa nenguva yecurfew kubva kuma10 mausiku kana kuma9. Panenge pachine vamwe vanhu vanenge vari munzira vachiri kuzosvika kubhodha, vosvika kwakavharwa zvokuti vanhu vanobva vanyanyowandisa, uye vanhu ivava vanenge vakangoungana vari pamwe chete hapachisina nzvimbo yekuti vagone kuita yatinoti social distancing, uye havana mvura yekugeza maoko, nokuti tinoziva kuti kunokurudzirwa kuti vanhu vagone kurwisa urwere hwecovid vanofanira kuti vawane kugeza uye nemvura yakakwana, asi haipo. Saka tiri kuona kuti mawandiro ari kuita vanhu kubhodha kuZimbabwe uye nekusouth Africa. KuSouth Africa chinhu chinogara chiitika makore ese kana iri nguva yeChristmas neNew Year, nekuti vanhu vanenge vakawandisa. Asi chero zvavo isiri nguva yeChristmas, vanhu vachinyatsova malaini achifamba zvakanaka kubva kuZimbabwe, vanoti vachisvika kuSouth Africa vaona kuti malaini ari kufamba padiki nepadiki, nekuti panenge pane vanhu vaviri kana vatatu vanenge vachishanda vachibatsira vanhu vese vanofanira kudarika pabhodha, zvokutoti munhu unogona kuona kuti munana June pakati pegore anopedza 8 hours asi kubhodha rekuZimbabwe angotora chero 10-15 minutes kudarika.
Saka iye zvino pane vanhu here vari kumbokwanisa kudarika vachipinda muSouth Africa?
Iko zvino zviri kuitika ndezvokuti pakati nepakati peZimbabwe neSouth Africa kudarika Rwizi Rulimpopo kunosvika kubhodha rekuSouth Africa, vanhu vari kuita kutsikirirana mukati imomo. Kubva kuZimbabwe uchipinda kunana Bake Bridge mukati uko, vanhu vari kutsikiriranazve vakangowanda vachivata ipapo, havana nematoileti, havana nemvura, nenyaya yekuti havasi kugona kubatsirwa. Takutoona vanhu vachijambira murwizi muna Limpopo, vamwe vachibuda pasi pebridge, uye tanzwa hurumende yemuno muSouth Africa, zvikuru minista veHome Affairs vachitaura kuti vatoona nemasoja ekuZimbabwe nemapurisa achibatsira vanhu kuti vayambuke, nekuti vanhu havasi kugona kudarika nepavanofanirwa kuti vadarike napo, nekuti pakavharwa, kana pavavharwa kana kuti havana mapepa anovabvumira, parikungovhumirwa chete vanhu vari kudzoka vane mapemits. Nekuti chatiri kuona ndechekuti iko zvino pane vanhu vanga vasingafungi kuuya kuSouth Africa, asi nenyaya yekuti kuZimbabwe hakuna mishonga, nenyaya yekuti kuZimbabwe vanhu vari kutadza kuwana rubatsiro, vanhu vakutotiza chaivo kuti kana zvichiitwa lockdown tichizotadza kufamba, zviri nani kuti neniwo zvindiwane ndiri kuSouth Africa, nokuti zviri nani. Nezuro tangachitaura nachairperson vekuZFP vanga vari kuZimbabwe vachiti tatoona vamwe vanhu vane mari dzavo vachitorwa nemahelikopta nemaprivate jets kuti vaende kuSouth Africa, munhu achitoonekwa kuti ari kurwara visibly, vobva vangotora maprivate aeroplanes kana mahelikopta kuti vauye kuno kwanogona kuwana rubatsiro. Saka vanhu havasi kutiza lockdown chete kuZimbabwe, vanhu vakutotiza nechirwere ichocho, nekuti vari kuona kuti kuZimbabwe zvinenge zvisiri nani kuti munhu arwarire ikoko nokuti haagoni kuwana rubatsiro.
Saka chii chamunokurudzira kuti dai chaitwa kuti dambudziko iri rigadziriswe, Dr. Siwanda?
Hurumende yemuno muSouth Africa inotofanira kuti tarisane nacho kuti matambudziko evanhu vekuZimbabwe, iyo hurumende yemuSouth Africa ichiti hapana matambudziko, matambudziko kuti vanhu vasiri nezvematongerwo enyika vari kuvaona, uyezve mapato epolitics anofanana naEFF anogara achitaura. Nhasi uno ndlozi weEFF angachitotaura kuti imvurai mabhodha muregedze vanhu vekuZimbabwe vapinde muno, inongori DA chete inoshandisa nyaya yekupinda kwevanhu muno muSouth Africa, inenge ichingoti aiwa bato reANC riri kutadza kudzivirira vanhu kuvhara mabhodha kuti vanhu vasapinda. Asi mapato mazhinji anozviziva kuti hazvigoneki, nenyaya yekuti vanhu ava pasati pava nemabhodha vaingogara vachingofambirana. Saka kuti vavharigwe nhasi hapana zvazvinobatsira.
Avo vange vari sachigaro veAfrican Diaspora Forum, Dr. Afusimuzi Sivanda, vari parunhare muSouth Africa, naJonga Kandemiri weStudio 7. Nhengo dzeparamende yeAmerica nezuro dzakabudiswa muparamende kana kuti musenate zvechimbi chimbi mushure mekunge mhomho yevatsigiri vemutungamiri weAmerica vaDonald Trump yakapinda zvechisimba muparamende panguva iyo nhengo dzose dzakange dzichiverenga mavhoti esarudzo dzakaona vaTrump vachikundwa navaJoe Biden. Mhomho iyi yakapunza mawindo nemisuo, izvo zvakakonzera kuti nhengo dzose dzeparamende dzitize nekuvanda kusvika mapurisa asvika. Umwe munhukadzi akapfurwa akazofira kuchipatara. VaTrump vari kupomerwa mhosva yekuramba kubvuma kuti vakakundwa musarudzo uye yekukurudzira vatsigiri vavo kuti varatidzire vachiramba zvakabuda musarudzo. Meya veguta reWashington DC amai Muriel Bowser vadzika mutemo unorambidza vanhu kufamba-famba pakati pemaawa a6pm na6am. Mugari wemuWashington DC Dr. Frank Guni vanoti zvavavona zvichiitika zvinonyadzisa uye zvasvibisa zita reAmerica zvakanyanya.
Zvatiri kuona zviri kuitika muno muWashington DC muguta guru renyika yeAmerica zvinhu zvinonyadzisa zvisati zvakambooneka muno munyika yeAmerica zvekuti dare recongresi kana kuti reparamende yemuno riri pakati pekupa huchapupu nehumbo hwekuvheneka kuona kuti akakunda pasarudzo ndiani, inonzi pachirungu certification, accounting of my certificates. Vamisa basa iri nekuti vatsigiriri vavatrambu vaita mvonyongera nemvonga mupopoto vakapinda neganyabvu mumba yedare mucapital, umo vakurira mapurisa ecapital police avanochengetedza dare reparamende yemuno.
Masineta nevamiriri vaita sei patanga kuita mirishonga iyi pamuzinda wavo pavanoshandira?
Vadare ava kana kuti macongressmen nemasenators vaudzwa kuti vapfeke mamaski kana kuti zvipfeko zvekumeso zvinodzivirira utsi hunokachidza uhwo hwanga hwaakuzokandwa nemapurisa ecapital anochengetedza dare reparamende. Uye vese vanzi vapinde mudzihofisi vabve padyo nemafafitera kana kuti mahwindo kuitira kuti vasakuvara kana akapwanywa.
Zvatanga sei izvi, Dr. Guni?
Taona kuti vanhu vapinda neganyabvu, vamwe vari kurova nemaoko avo nezvimwe zvavanoshandisa zvingava zvamboko kana tsvimbo, vari kurova pamikova yeSenate building vachida kupinda zveganyabvu. Vese ava vanhu ava vari kuti ivo vari kupikisana nekukundwa kwakaitwa vaTrump, uye ivo vaTrump achava vari kuramba vachiti havana kudyiwa pasarudzo yemutungamiriri wenyika, vachiti ivo vakabirirwa. Zvinhu zvinonyadzisa zvikuru kuti America ndiyo yanga iri nyika ine mucherechedzo wedemokrasi kana kuti wekutonga kwejekerere kunoita zvido zvevanhu, asi vaakutonga segandanga, vaTrump vaakutonga nedemo, vaakuita unonzi umbimbindoga kana kuti dictatorship wekuti vadyiwa vari kuramba kubva pachigaro. Izvi zvinhu zvatinogara kuona kunyika dzimwe dzichiri kukura munyaya yezvematongerwo enyika, mathird world countries, asi zvinoshamisa kuti zvaakuitika muno muAmerica. Zvinhu zvinoshoreka uye zvinonyadzisa zvikuru izvozvo izvo zvatinenge tisingatarisire.
Mungati zvaitika izvi zvinorevei muutongo hwejekerere?
Tingati zvaitika izvi zvinoreva kuti utongi hwejekerere nechiremera cheAmerica hwadzikiswa zvakanyanya. VaTrump vari kubuda mumasimba vachida vasingadi, asi vari kusiya nhoroondo kana kuti legacy yekushata kwekutonga kwavo, nekuti vadzikisira chiremera cheAmerica pasi rese. Zvichaomera America kuti izoenda kune dzimwe nyika sezvainogaro ita, ichikurudzira kuti pave nokutonga kwejekerere uye zvido zvevanhu zvive izvo zvinotevedzwa, kunyanya panyaya dzesarudzo. Nekuti muno muAmerica vanhu vakasarudza vaJoe Biden namai Kamala Harris kuti vave ivo vatungamiriri vatsva veAmerica, asi ivo vaTrump vari kuramba vachiti vakabirirwa vachitadza kuburitsa humbowo. Havana atingati ma-V11 kana takatarisa kumusha kwedu kuZimbabwe, havana humbowo hwavainahwo, chavo kungonyanyadza chete vachinyepera vanhu kuti ndakadyiwa. Zvino zvakukonzeresa musindo.
Saka vatungamiriri veguta reWashington DC vari kuitei kuchengetedza vanhu nezvivakwa panguva iyi?
Kuti ivo meya veDC vakakumbira kuti masoja eNational Guard auye kuzobatsira kuchengetedza runyararo, zvivakwa nevanhu vari muno muDC. Izvozvo izvi zvinhu zvinonyadzisa zvakare kuti America yaakuchengeterwa madhorobha nemasoja nemauto. Mauto eAmerica anenge achinzi haafani kupindira kana kuita basa muno muAmerica, anofanira kudefenda kana kuti gurwisira America vari kunze kure kure uko, kunze kwekuti America inenge yatotangwa yadenhwa kana kuti yaatakwa neimwe nyika, ndopavanozoshanda munomu. Asi taakuona kuti vaakushandiswa kurwisana nevanhu vavaTrump. Zvikitwa navaTrump izvo zvakare zvinhu zvinonyadzisa chaizvo chaizvo.
Avo vange vari mugari wemuWashington DC, Dr. Frank Guni, vari parunhare muWashington DC neStudio 7. Mashoko atiri kutambira anoti kambani yeTwitter yazivisa kuti ichambovhara Twitter yavaTrump kwemaawa 12, ichiti inogona kubvisa vaTrump paTwitter zvachose pamusoro pekukurudzira vanhu kwavakaita nezuro uye kutaura zvemanyepo pamusoro pesarudzo. Mutungamiri we Confederations of Zimbabwe Retailers va Denford Mutashu vanoti sangano ravo rinotambira kuridziro yehurumende yekuti vanhu vagare mudzimba uye kuti mamwe mabhizimisi asina kukosha ambovharwa kwemazuva makumi matatu senzira yekurwisana nekupararira kwechirwere checovid-19. Asi vamutashu vanoti vamwe vanhu nevemabhizimisi vanodawo kubatsirwa nehurumende. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu West Studio 7 abata vamutashu.
Idanho rakanaka rinongoda kufambiswa neurongwa hwakanaka, nekuti mukatarisa vanhu vabatwa nechirwere ichochi, namba yacho iri kuramba ichikwira, uye tinoona kuti vanhu vakawandawo zvavo vanga vasisanyanyotedza nzira dzacho dzinotarisirwa. Zvokuti waiti ukafamba munzvimbo dzakasiyana siyana unotoona vanhu vachitongofamba zvavo vasina kana mamaski, kana zvokuti social distancing vanhu vakawanda vamwe vanga vasasateedzerewo.
Asi kavasi vanhu vose vanokwanisa kuti vagare mumba kwemazuva makumi matatu aya akatarwa nehurumende, nekuti vamwe kavari kuti havana chouviri vari kunonga sosve nemuromo.
Pari kungoda kuti pangoenzaniswa idanho rekuti vanhu pavachange vari mudzimba kwemazuva makumi matatu anotevera, kune vaya vasingaende kumabasa, vanotambura, shirikadzi, vari kumaruwa, vamwe vasingawani, vari kurarama, yatingati vasingawani zvinotarisirwa netarisiro yavo kana neraramo yevamwe vanenge vari munharaunda. Ndo pari kudiwa kuti pange pachiongororwa kuti ivavo vanhu chii chingaitwe kuti varerukirwewo neugaro hwavo, uyewo vawanewo choviri, kunyanyanyanya kana takatarisa zvinhu zvakafanana nechokera, munyu, bhinzi nehupfu nemafuta. Izvo ndo zvatingangotarisira kuti vanhu vari kumaruwa nevanhu vanougarawo mumaguta vasingawani, vasingaende kumabasa, pangotorwa danho rekuti vange vachiwanawo choviri, nekuti zvinozosunda vanhu kuti vange vachibuda vachimberereka inhau yekuti vanhu vakawanda vasi kunyanyoenda kumabasa aya yekuti vanotonopinda basa pakambani. Vazhinji vanga vachingozviitira mabasa avo emubato wemaoko. Saka kubudikidza naizvozvo tinoona kuti ndo danho ratinoda kuti tiongorore iroro, tione kuti vacho vanga vachirarama vachizviitira vachiita mubato wemaoko, vanotenga nekutengesa kana kugadzira zvinhu zvavo zvavanogadzira zvigadzirwa vachizvinotengesa, zvichingoenda zvakadaro, chii chingaitwe kuti upenyu husanyanya kuvaomera panguva inoi?
Asi kachikafu chete hachisiricho chiri kuita kuti vanhu vacheme cheme, pane nyayawo yemari yerendi.
Mumaguta hapana panogarwa mahara pachena, unotoripira mari dzemarendi. Saka kana vanhu vasingaende kubasa, vasingazviitire mabasa emaoko avava vagara vachiita, rimwe danho rinoda kuti rizoongororwa kuti chii chingaitwe kuti vanga vachiwana kubatsirikana, nekuti ava vepavanogara varidzi vedzimba vanenge vachingoda mari yavo.
Ko vemabhizimisi vangabatsirwawo sei?
Kune vemabhizimisi vo vanga vachishanda panzvimbo dzakasiyana siyana dzavharwa, varidzi vacho naivavo venzvimbo idzodzo vanenge vachidawo futi muripo wavo werendi. Saka ndo dzimwe nyaya dzatinoda kuti tinge tichiongororawo kuti hongu COVID yapararira, tinoda kuti tiidzivirire uyewo isabate vanhu vakawanda, uye tisawanikwe tichirasikirwa neupenyu hwevanhu. Upenyu hwemunhu mumwe chete upenyu hwakakosha, hatifani kutora sedambe. Asi totarisa kune rumwe rutivi kuti chii chatingaite kuti tirerutsirewo vacho vasasakwanise kunge vachimhanya mhanya zuva rega rega kuti vawane chouviri.
Mutungamiri weConfederations of Zimbabwe Retailers vaDenford Mutashu vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Ave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Aroma Studio 7 makadienyu amushamarare kunokuti nofara chaizvo.
Makadiko vana koma joga rinokumbira kutaura pamusoro penyika yedu. Mudza vakuru vedu havasi kuda kuchinja zvinhu, saka zvinhu zvinonyadzisa kuno kuSouth Africa nezviri kuitika kuboda uko. Ndichiti muri weZimbabwe muri kuzviona zvinhu zviri kuitika, ndinokumbirawo kuti tichinje maitiro atine tichiona kuti haiitiki zvinhu zviri kuitika munyika medu. Ende zvinhu zvakaoma sekwa nedzimwe nyika, zvinhu zvisingaiti. Ndiri kuno kuSouth Africa globalist yao
kasei vatononoka wande nevamwe vese vana mukomajonga kandimire. Ndini ndinoitwa Wejasi, ndiri kuno kuCape Town. Ndiri kuda kungotaurirawo maererano nevanhu vari kunetsikana vari paborder avo vari kuti tafarirwa border, takafarirwa border reSouth Africa. Pakutanga pakaita lockdown muno muSouth Africa, vanhu ivava vaichema pastudio 7 almost every day vachiti tioda kuenda kuZimbabwe, tinogara zvakanaka muno mutavharirwa kuSouth Africa, hatisi kumabasa muSouth Africa. Zvinhu chakazoti vasiri amamposa vatiregerera, munangagwa ngauya ataurira nehurumende yemuno tiende kumusha. Okay, rakavhurwa border, vakabva vaenda kuZimbabwe. Vamwe vacho kwabva vateera kuChristmas vachiita kujamba vachienda. Iko zvino izvi vaitwa lockdown nachiwenga manje, vakuchinetsa futi vakuchema. Munoona kuti ndo vanhu vari kukonzeresa futi kuti tinyanyoswa kudzikisirwa maZimbabwenzi. Kudzikisirwa maZimbabwenzi nokuda kwekuti ivo ndo vanhu vasingazivi zvavari kuda chaizvo chaizvo. Iko zvino izvi vazhinji vakuluza mabasa ma because vavharirwa boda, vakuluza mabasa vari paboda. Iko zvino izvi day 3 vari paboda, mavachasvika kuno kumabasa apera, vamwe vakatanga mabasa Monday. Saka handione kuti pane chekuchema apa. Inini handicheme navo vanhu ivava, vaienda kuChristmas kunodii. Zvinhu taiita kutumira kune hama dzedu dziri kumusha tichiziva kuti kuchaita lockdown, kune chirwere, ndo vari kuparadzira chirwere vanhu ivava. Saka hatikwanisi kuchema navo, ngavadzokere peki kumba.
Makadiko pastudio 7 apo, makadiko. Tinokutendai nenhau dzamunotipa dzechokwadi, tichidzwawo zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Tinokutendai. Dimai mahachi paJoburg apo, patembisa apo. Dimai mahachi, ndoda kukwaisawo vana vangu nomutsa Eugenia, Rutendo, Juliana Nakini vari muchivhu, kuti muri sei kuvanangu. Ndozokwazisa mai vangu vari kwaGutu, kwamawere uko, kwaJetera uko, anonzi maisvodai. Ndozokwazisazve vamwene vangu vari kwaGutu, kwamuchekaora uko, natezvara vangu, nabamunini vangu baba Princess namai Princess, namai nini vangu vaitapiwa nabankevhi nevazukuru vavo. Ndichiti munofara here? Muri yekwamahachi, muri seiko? Nemakorokoto egoredzva. Ndokwazisasisi vangu maibheni vari pachivhapo, ndichiti muri sei? Haisu tribo nemalockdown aya, pakaipa muno muJoburg, pakaipa. Ngatishingei tirambe tichinamata. Mwari anotiitira zvakanaka, anotinzvengesa pachirwere chekorona ichi. Ngatipfekei mamaski, tigeze maoko. Chirwere chiriko, hama dzangu, chirwere chiriko. Ndatenda zvangu pastudio 7 apo, ndatenda zvangu.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Mashoko anotevera anoratidza pamire hurumende yeAmerica. Mashoko anotevera anoratidza pamire hurumende yeAmerica. Sangano reUnited Nations rinoti hakuna nyika inoshungurudza vanhu pasipose kupfuura Yemen. Yemen yakagara iri nyika ine hurombo pasati patanga kurwisana kwakanyanya mugore ra 2015 asi kurwisana pakati pepahuti vachibatsirwa neIran nemauto ehurumende kwakonzera kuparadzwa kwenyika iyi zvakanyanya. Sekutaura kwakaitwa negurukota reAmerica rinoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika vaMike Pompeo, kutsigira pahuti uku kuri kuitwa neIran kuri kuwedzera kurwisana muYemen nekukonzera kusagadzikana munyika iyi. Rutsigiro urwu runotungamirwa nemauto eIran eIslamic Revolutionary Guard Corps Quds Force kana kuti IRGCQF, vanove bazi rehurumende yeIran rinoshandiswa mukubatsira varwi vanopfurikidza mwero. Musi wa8 zvita, America yakatemera zvirango pana Hassan Ilu weIRGCQF akatumwa neIran kuYemen kuvarwi vanopfurikidza mwero veHuti. Bazi reAmerica rinoona nezvemari reUnited States Department of the Treasury rinoti Iran ndiyo nyika yoga pasi pose ine hukama nevarwi vanopfurikidza mwero veHutis ikatochinjana vamiriri nevarwi ava. Kwemakore mazhinji, Ilu aitsigira IRGCQF mukupa kwayo zvombo zvepamusoro kumahuti pamwe chete nokuvadzidzisa mashandisiro azvo. Ilu aive neusamwari nevaimbove mukuru weIRGCQF vaKasem Soleimani uye akambodzidzisawo varwi veHezbollah. VaPompeo vanoti kutumwa kuYemen kwakaitwa vaIlu chakange chiri chiratidzo chekuti IRGCQF yaida kuwedzera rutsigiro rwevaHuti nekukanganisa hurukuro dzakange dzichiitwa nenyika zhinji nevarwi ava nechinangwa chekuyananisa varwi nehurumende. VaPompeo vanoti America icharamba ichitsigira hurukuro idzi kuti pave nekumbomira kurwisana pachiunzwa kuwirirana. Musi wa8 zvita wekare, America yakatemeravo zvirango pachikoro chepamusoro chemuIran cheAl-Mustafa International University ichipomera chikoro ichi mhosva yokubatsira IRGCQF kuwana varwi kumapazi echikoro ichi. Umwe akatemerwavo zvirango ndiYosef Ali Mufaj, chizvarwa chePakistan anonzi aibatsira IRGCQF mukukonzera kusagadzikana munzvimbo yeMiddle East nemuAmerica. VaPompeo vanoti IRGCQF inoshandisa nzira dzese dzese kutsigira chinangwa chayo chekukonzera bongozozo pamwe chete nokurwisanisa nyika muMiddle East, ichifurira vanonetseka kuti varwe hondo dzeIran vachiti America icharamba ichishandisa zvese zvainazvo kubudisa pachena nokurwisa zvakaipa izvi. Mashoko aya anoratidza pamire hurumende yeAmerica maaverengerwa neni Tanonoka Wande. Kambonakidza zvikuru kanobva kuNgosimbi Crew Anti Roda. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCovid-19 muZimbabwe vave mazana mana ane makumi matatu nemumwe 431. South Africa inokurudzirwa kutambira kuti muZimbabwe mune dambudziko. Umwe munhukadzi anoshaya mushure mokupfurwa pairatidzwa nevatsigiri vaDonald Trump muWashington DC nezuro. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesuwo zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.